Semanas o tipo que era muito reatinho de política, ainda não curou drava no que tiver a ver em news, mangualha nega ega, estanga soraco, nego ver em news, que eu te disse o que te dá o cumba, assim o coana curti nyango tiri kuno kunze kune nyavano vari kusouth africa vanokwanisa kuenda kunoregister kuti vavhote ngavaende vanoregister kuti vavhote information yeregistration yatanga kubuda saka vanhu ngavaone kuti vangagona here kuregista kuvhota vanokwanisa kudzokera vachizonoitawo run for office I think tasvika pastage yaive kuti vanhu havafanirwi kungoti mapoliticians akadai kana kuti vakaita sei isusu vanhu takufanira kuti tive engaged tichiparticipata mupolitics yacho chaiyo kuita mapositions nekuti vanhu vanogadzira mutemo kana vasina nhamo dzakafanana nedzako hapana pavanoita mutemo inosolva nhamo dzako iwewo because havadzizivi saka isusu since tirisi tinoziva nhamo dzedu tinofanirwa kutoita more than just talk pakutoda action
ko kune vasiriwo mune zvematongerwo enyika Dr. Dendere zvii zvamungavakurudzirawo
ini ndinodza vanhu kuti Zimbabwe is a good place yekuita business kana usiri kudaita zvematongero wenyika uri munhuwo ari kufunga kuti ii manje ndiri kungoramba ndichitumira mari kumba kodai ndatangawo kabhizinesi kangu tikatarisa vanhu vazhinji varidzi vemabhizinesi iko zvinokumba machinese migrants vari kuuya kumba ndo vanhu vari kuvhura mabhizinesi avo achibudirira saka zvinochiita izvo isusu semazimbabweans tinofanira kuti titsvage pedu patingavhure mabhizinesi and kwete kungoti uvhure bhizinesi tikawanda vanhu vakavhura mabhizinesi tikatanga maassociations edu tinotokwanisa kupusha policy tichinje mapolicies anoaffecta trade and investment titangewo kutaura nyaya dzecorruption tichipusha even police even hurumende because hurumende inoda mainvestment munyika handisi kungotaura sean academic ndikutotaurawo semunhu ane mabhizinesi ake maviri muzimbabwe and kazhinji togara tichifunga kuti dai tanga takawanda vanhu vane mabhizinesi edu tine maassociations edu zvinhu zvakawanda zvinoitika kumba zvinhu zvinongoda kuti tiise mavoices edu pamwe chete akawanda tiudze hurumende yedu kuti izvi tinobvuma asi izvi hatibvumi asi kana munhu uri one uchingotaura then hazvina impact yakawanda economically saka ndizvo zvimwe zvatinogona kuita izvozvozvo
kune vamwe vasina havo zvipo zvemabhizimusi havana zvipo zvekupinda mune zvematongerwo enyika
zvakawanda vanhu zvinhu zvavanogona kuita zvekuti tikangotarisawo zviri kuitwa nemadiaspora ekune dzimwe nyika pane malessons akasiyana siyana vanhu atinogona kudzidza and vanhu vari kudiaspora vanofanira kuita think big kuti zvii zvaunogona kuita iwewe zvekuti unotengesa a service for example yekuti hazvina basa kuti uripo here kana kuti haupo